Vagari vemuEpworth vaudza Studio 7 kuti muzvina bhizimisi kuda kwaShe Damson veZanu PF vari kutengesa hupu uhu pachitoro chavo chekubika chingwa muward 6 panzvimbo yemabhizimisi yeOverspill vasingatevedze zvinodiwa nehurumende. Munyori wesangano reEpworth Residence Development Association vaPeter Nyapetwa vaudza Studio 7 kuti vanoshamisika kuti sei chitoro chechingwa chete chiri kubvumidzwa kutengesa hupu hwakachipa uhu.
Zvitotishamisa kuti kana zviri zvehupfu uri kunzi uri kuya muEpworth hausi kudhirivharwa mumashops etinoziva ari registered. Hupfu uri kuitanga uri kupiwa sematongi venyika nekuti memba yepolitical party ndeiri kuoneka iri kudistributa hupfu pabhekari isina kuregista as a shop. Even vemashop vemuEpworth varitoshishikana kuti wai hupfu uri kungopiwa munhu wani echitengesa.
VaNyapetwa vaudza Studio 7 kuti chimwe chinosuwisa ndechekuti kunyange hazvo hurumende ichiti vanhu vanofanira kushandisa nzira dzese dzinobvumidzwa kutenga hupfu uhu, vaDamson vari kuramba dzimwe nzira dzakaita seEco Cash.
Ende vari kuramba Eco Cash havasi kubvuma iyo mari yemuZimdola. Vari kuda munhu anouya neUS dollar kutenga hupfu hwacho. Vanhu vari kunetseka kutoita sei neupenyu hwavo mauda.
VaMariot Nyauyanga avo vanogara kuOverspill vatsinhira nyaya iyi vachiti kana mari yemakobiri haisi kubvuma pakutenga hupfu.
Hupfu huri kuitwa sevented bond. Asi vari kuti kana uno maUS unouya nemaUS nemabhondi acho. Kana ukaenda nemacoin ukaenda neswipe havatambire. Zvinhu tu zviri kushanda iUS nebhondi.
VaNyauyanga vaudza Studio 7 kuti nekuda kwezviri kuitika izvi, vanhu vakawanda muEpworth vave kutambura nenzara uye hurumende inofanira kuona zvaingaite kuitira kuti vanhu vese vakwanise kutenga hupfu. Mukuru weEpworth Local Board vabatanai Masunda veMDC. Mukuru weEpworth Local Board vabatanai Masunda veMDC vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hupfu hwakachipa huchitengeswa zvakanaka kune mamwe maward muEpworth, muward 6 kuOverspill ndiko kune dambudziko. Nhasi chaiko vaMasunda nevagari vanyorera kuGrain Marketing Board nehurumende vachikumbira kuti vambomira kupa hupfu kune mabhizimisi vanotengesa hupfu vachiita zvematongerwo enyika.
Saka tinoti hurumende dei yanga yagona kutora danho rekuti vanhu vakaita seivavo vamiswe kutengesa hupfu, nokuti vanofanira kunge vachiwana havasivo vari kuwana. Zvakare ndakataura na Honorable Etheridge Kureva vakati vachatora danho guru futi kuendesa kumusoro kuti vaise chemo ichocho vanhu vawane kudya, nokuti vari kugara vakafonerwa nevanhu vachiti havasi kuwana chibage ichocho chiri hupfu wehwo huri subsidized.
Hatina kukwanisa kutaura navaDamson kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZanu PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti manyepo ari kupomerwa nhengo yebato ravo vaDamson, vakati bato ravo rine umbowo hwekuti bato guru rinopikisa reMDC riri kuita zvematongerwo enyika pakugova chikafu chinobva kumasangano anobatsira kuHighfield nekuwadzana. VaMugwadi vati vakatokwidza nyaya iyi kusangano reJoint Operations Command yedunhu reHarare. Gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu vapo mavhima vanoti hapafaniri kuitwa zvematongerwo enyika pakutengesa kana kugova chikafu. Ndakamirira Studio 7 kuEpworth, ndini Godwin Manguja.